mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanuno Kawande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Gwaro ratatura kune mutungamiriri wenyika vaemazon munangagwa rasainwa nevatungamiriri vemaugen ese anomirira varayiridzi muzimbabwe. Gwaro iri ratatadirwa muhofisi mavo.
Masangano anomirira varayiridzi anosvitsa gwaro rezvichemo zvavo kumutungamiri wenyika vachivakurudzira kuti vapindire mhurukuro nevarayiridzi.
Munhu anotaura achiunganyika kuti ikonomi yasetiraiza kupi, saka hapana tatanzwa pane zvavataura. Kungopopota kunongedzera vanhu masanction kuti mamdpo ndo arikanganisa nyika, asi chiri kuitwa chaizvo chaizvo kuti upenyu hwevana vemuzimbabwe uenderere mberi.
Vamwe vanoti zvemamiriro akaita zvinhu munyika zvakataurwa navaemarson munangagwa nezuro hazvina kana chokwadi mukati.
2.2 million people were expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. If you notice, the mortality rate is down 85% and we're fighting it, and we're fighting it hard.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vaita dhibheti ravo rekupedzisira pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236 nezuro vanhu vanoita makumi maviri nevanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe. Pavanhu ava gumi nevashanu 15 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe, vamwe gumi nevaviri 12 vachinzi vakadzoka kubva kuBotswana. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nemumwe 51 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi mana nevaviri 8242. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevaviri 7742. Masangano anomirira varayiridzi nezuro akabatana akanyora gwaro ravakaendesa kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa. Gwaro iri rinotsanangura zvinhu zviri kutadzisa varayiridzi kuita basa ravo, richiti varayiridzi vanokumbira kuti vamunangagwa vapindire munyaya iyi sezvo makurukota avo ari kutadza kubudisa chibvumirano kana chimwe zvacho muhurukuro dzese dzavaita nevamiriri vevarayiridzi. Mutungamiri werimwe remasangano aya reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti vatora danho iri sezvo vachida kuti mutungamiri wenyika azvinzwire zviri kuvanetsa, vachiti varayiridzi havasi kuramwa mabasa asi vari kutadza kuenda kumabasa nekuti havana mari.
Gwaro ratatura nhasi kune mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa rasainwa nevatungamiriri vemaugen ese anomirira varayiridzi muzimbabwe. Gwaro iri ratambirwa muhofisi mavo rikatambigwa nevanoshanda navo.
Chii chamunotarisira kuti chibudiswe negwaro iri?
tiri kutarisira kuti nyunyuto dzedu dzatatara dzinosanganisira kuti kubhadharwa mari yedu USD 520 yatangotita chairman na minister of finance nevamwe makurukota vachitadza kunzwisisa ichazonzwikwa nemukuru wenyika sezvo ari anonzi munhu anoteerera zvido zvevanhu kunyanya tiri kutarisira nyaya yesafety yemumaschools kuti hurumende ichazadzisa zvatanzwa tichitaurwa naivo president nhasi pavaita state of the nation address vachiti vachawedzera zvavanogona kuita kuti vanhu vave safe mumaschools kubva kucovid nekuti vakwanise kuwanawo mushandiro wakanaka tiri kutarisira kutiwo pane atinoti maeducation sector specific allowances anofanira kunge achipiwa varayiridzi tiri kutarisirawo kuti panoverekwa kugaruro redu napurezident vachataura namakurukota avo kuti nyaya iyi igadziridzwe maallowance evarayiridzi aane nguva asina kureviewa nemamwe akanguri anzi anofanirwa kupiwa asiri kupiwa kuti achitanga kupiwa kuvarayiridzi zvichienderera mberi
zvimwe zvamataura mugwaro iri ndezvipi
tangodomo nyaya yekunyanyisiyana kwemuhoro wedu nevamwe vanoshandira hurumende zvakanyanya tichitarisa kuti zvatikori vashandi vehurumende tese totarisa kuti mutungamiriri wenyika achatiremekedzawo akatipawo muhoro unoita kuti tirarame sevanhu zvikoro zvedu zvisaparare zvikoro zvisavharwe varayiridzi vaende kumabasa vakasununguka
ko kana vakasapindura moita sei
tichange tichingotarisirawo kuti mutungamiriri wenyika achatideedza kuti tiite hurukuro sezvo hurukuro dzatakamboita nemamakurukota dzisina chadzakazvara tichatarisira kuti mutungamiriri wenyika achatideedza pahurukuro pavhiki yatiri kupinda izvikoro sezvo zvikoro zvaakutowedzera kuvana vari kuuya kuzvikoro asi kana vatadza kutidana kuti tiite hurukuro tichazosara tisina chimwe chekuita kunze kwekuenderera mberi tisingaende kumabasa chepiri tichazodzimara takumanikidzwazve kuramba tichiunganidza vanhu mastreet vachikumbira kuti hurumende dai yagadzirisa nyaya yedzidzo kunyanya pakunyaya yekugadzira muhoro wevarayiridzi kuti vadzokere kumabasa vashande vakafara
avo vange vari mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 nezuro mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika vachiti hurumende yavo iri mubishi kugadzirisa nhuna dzevashandi vayo pamwe neupfumi hwenyika uhwo vanoti hwavi kuita nani tabata sachigaro vemdc alliance mudunhu renorth america vatawanda dzokora kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pemashoko akataurwa nemutungamiri wenyika saka munoti mimi zvavakataura zvese hazvina
manyepo hazvina maturo uye manyepo vari kutaura nyaya yecorruption kuti kunenge kuine zero tolerance corruption havasi kuzodzokera kumashure panyaya yecorruption hapana kudzokera kumashure kwavaita nokuti havanambobvira vaenda mberi hapana munhu akambosungwa kubva vamunangagwa pavakapinda vakavaona vanhu vose vachisungwa minister of health akasungwa iko zvinezvi ari kunze vanhu vakatomupomera mhosva vanhu vakatotaura kuti ari kupa mari ndo vakatogara mazuva makumi mana nemana vari mutirongo nekuti vanga vataurirei kuti munhu uyu akava saka hapana chavari kutaura chekuti hanzi corruption iri kugadziriswa hapana zvino zvamasanction zvavari kutaura izvo sanction hombe rakuvadza vana vezimbabwe riri kutambudza vana vezimbabwe icorruption iri muzimbabwe yavanga vachinyepa pastate of the nation kuti vari kugadzirisa iyo isiri kugadziriswa
saka mungati kubva zvavapinda pautongi hapana chimwe chavakamboitawo chiri nani here
cheche tokuna amunangagwa hapana kana zvavatikira kutambura kwega
saka hapana chamakambobata here mune zvavakataura chamunotenderana navo
hapana chamunotenderana nacho zvese zvikuru zvavataura zveikonomi vari kunyepa kudhasitiraiza yakunyepa nyaya yemango yavari kutaura kuti vari kusanganisa nyika ndo vanhu vari kutoita kuti vana vezimbabwe vararame ndo vanhu vari kubatsira vana vezimbabwe vari kuita kuti chikafu chipinde vachipa vanhu zvisina kusarudza kuti ava ndevemusangano uyu kana tiri chikafu chezanupiefu chinopiwa vanhu vezanupiefu zvino manzo aya ukasvika kumusha chembere zvezvisine ichitaura kuti ndapiwa nenzo ndapiwa nenzo havasarudzi zvavakataura vachipinda kuti tagadzirisa maelectoral reform hapana kana electoral reform imwe chete rakaita
avo vange vari sachigaro MDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7 tabatavo sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegistra rumbira kuti twinzire maonero avo
yakaitwa naPresident taona isu kuti yakabata maaria akawanda chaizvo maererano nekuma clients anga ari munyika kana kuti zvanga zvigunununo zvanga zviri kumunyika tinoona kuti vataura nyaya yematicha kana vacha kambini yavo ichagadzisa nyaya yematicha vachaita zvinhu zvavanokwanisa maticha akwanise kuwana pei dzakanaka nokuonawo kuti paisiwo zvirevharehwa zvingaita kuti vaya vanenge vari pabasa vatiri pabasa hatiri kunyange neiyaya yekuti vanenge vakonzera nepaita yekuti varwara kana kuti vati vakwanise vachikwanisa kuwana kupata kuwana mubhadharo wakakwana kana kuti unoita kuti varave neupenyu huri nani saka ithink president vabata maeri akawanda
vamwe vari kutizve kunonguva kuvimbisa kwavagara vachingoita kwenguva yakareba asi hapana chiri kubuda
ko ndo zvinoitika kakuti kana uri mutungamirire haugoni kunonzi Roma haina kuvakwa nezuva rimwe yakavakwa brick by brick president vakakataura vachitaura pastate of inauguration yavo vachiti we are going to go through painful time uye nyika yedu tichaivaka nechitina zvinhu zvedu zvichifamba saka vari kuzama nepavanogonanaka nokuti zvinhu zvakawanda zvakanga zviri behind munyika yezimbabwe pautongo hwava mugabe saka president varipo kununura nyika kubudisa nyika mugomba rayakanga iri zichitaridzira even utano hwenyika ikonomi yenyika majobs etaeta saka vari kuti vari kubata kuti zvinhu zvese zvitange kusumuka zvishoma zvishoma I think vanhu vanofanira kuti vafanira kunge tive nepatient tichitarisa zvavari kuita zvacho tiona kuti zvii zvavari kuita nokuti vari kuita zvakawanda
sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegistra rumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7 gakava rekupedzisira pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublican Party nevavari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats raitwa mangwanani anhasi sezvange zvakatarisirwa varume vaviri ava vatashurana zvakasimba sezvo mazuva esarudzo aswedera Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Gakava iri raitirwa paCabe Event Center paBelmont University muguta reNashville mudunhu reTennessee. Ange achikokera gakava iri mutori wenhau Kristen Welker wenhepfenyuro yeNBC uye ari mutori wenhau wekambani iyi kuWhite House. Nyaya dzakurukurwa dzinosanganisira yechirwere cheCOVID-19, nyaya dzezveupfumi, kugarisana kwemarudzi, kudzivirirwa kwenyika, kupindira musarudzo dzemuAmerica kunonzi kuri kuitwa neIran neRussia uye China, utungamiri, mamiriro ekunze nedzimwe. Panyaya yechirwere cheCOVID-19, vaTrump vati vane gwara rakajeka rekugadzirisa dambudziko iri.
So, as you know, 2.2 million people
Vanu anodarika mamilioni maviri vaicho tarisirwa kufa. Asi takakurumidza kuti vanhu vagare mudzimba. Idambudziko repasi rose asi zvinhu zvave kuchaita nani.
Wide pandemic, it's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now.
Asi va Biden vati va Trump vakundikana zvachose.
220,000 Americans dead. You hear nothing else I say tonight. Hear this. Anyone who's responsible.
Muna asinga kwanise kukumbira ruregerero neuwandu hwevanhu vafa nevabatwa nechirwere ichi haafanire kuramba ari mutungamiriri wenyika. Vanhu vakawanda vari kutobatwa nechirwere ichi.
Thousand deaths a day. And there are over 70,000 new cases per day.
Kunyangwe hazvo munguva zhinji panenge pachiitwa magakava akadai pasingawanzotaurwe nyaya dzevana vevanenge vachikwikwidzana vaTrump vaunza nyaya yemwana waBiden Hunter Biden vachiti akaita zveuori achidyidzana nenyika dzakaita seUkraine.
His son didn't have a job for a long time, was sadly no longer in the military service. I won't get into that.
Mwana wavo akasiya basa muchiuto asakapiwa mari yakawanda nekambani yeBurisma.
Reputation in the world. I hear they paid him 183,000.
Asi va Biden varamba nyaya iyi.
Nothing was unethical. Here's what the deal. With regard to Ukraine, we had this whole question about whether or not, because he was on the board, I later learned.
Handina chandakatsadza pandaive mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi munhu akatopinda munyatwa ndiye murume uyu nenyaya yekuda kunyengetedza Ukraine kuti ireve nhema.
Under oath to work for him, said I did my job impeccably.
VaTrump vativo ivo chete ndivo vane mazano akajeka ekusimbaradza upfumi hwenyika yeAmerica. Asi vaBiden vati vaTrump vakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uhwo hwavanoti hwaenda kumawere. Imwe nyaya yakurukurwa ndeyekuda kupindira kwenyika dzakaita seRussia neIraq musarudzo dzemuAmerica. VaBiden vati vakasarudzwa kutungamira nyika vanobudira nyika idzi pachena vachiti hadzifaniri kupindira munyaya dzesarudzo dzemuAmerica. Asi vaTrump vanoti vaBiden pavaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakakundikana kuita izvi. MuAmerica vanhu vanovhota neuwandu hwavo mumatunhu avanenge vari kana kuti Electoral College. Izvi zvakasiyana nedzimwe nyika dzekuti anenge avhoterwa nevanhu vakawanda nyika yose ndiye anenge akunda musarudzo. Matunhu akakosha kuti munhu abudirire musarudzo dzemutungamiri wenyika anosanganisira Pennsylvania, North Carolina, Florida, Michigan, Ohio nemamwe. Kuti tinzwe kuti gakava raonekwa sei mune rimwe dunhu rakakosha reOhio, tabata chizvarwa cheZimbabwe vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwewo kuti vaona sei gakava ranhasi.
VaTrump vanga vakagadzirira kuti ndoda kukrasha mhuri kwava Biden. Vanga vasina kugadzirira kuti ndoda kukrasha zvichataurwa nava Biden. Saka vanga vachimboenda off topic because vanga vakagadzirira mbvunzo isipo. Chavagona chete ndechekuti izvo vakwanisa kukonesa vaBiden zvavakatadza mukuita vari vice president. Zvino ndozvanga achikuta kuti zvavakutaridzwa kwadii kuzviita. VaBiden vanga vakagadzirira zvakanaka chaizvo. Ivo vanga vachiziva kuti vanhu vandoda kutaura navo ndivo vai vachandivhotera. Pavatadza ndepekuda kupindira vaTrump vachitaura.
Gakava randa richionekwawo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kumativi mana ose kusanganisira kuCzech Republic uko tabata vaWelcome Zimuto vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kana kuti PhD paCzech University of Life Sciences avo vati magakava aya akakosha zvikuru.
Ichi chidzidzo chikuru kunyika dzakawanda kunyaya dzatinoti dzichiri kukura mudemokrasi nenyika dzichiri young, they are young in democracy dzakafanana naZimbabwe nedzimwe dzakadaro dziri kuAfrica. Iri kungoratidza pachena kuti utungamiri unobva kuvanhu. Kana uchida kutungamira unofanira kupiwa utungamiri nevanhu, uye kana masvika panyaya dzematungirwo enyika unofanira kunge uchiratidzawo vanhu kuti chii chaunoda kuitira vamwe.
Magakava aya anorongwa necommission yakazvimirira kana kuti Commission on Presidential Debates. Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa musi wa3 Mbudzi, kunyange hazvo vamwe vanhu vatotanga kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mu
Musika mutsva wemari weVictoria Falls Stock Exchange uri kutarisirwa kuvhurwa nhasi mudhorobha reVictoria Falls mushure mokupiwa mvumo yekushanda necommission inoona nezvekutengeswa kwemari yeSecurities and Exchange Commission of Zimbabwe. Musika weVictoria Falls Stock Exchange uchange uchishanda uri pasi peZimbabwe Stock Exchange uye uchavhurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube. Musika uyu unotarisirwa kutanga kutengesa mari pamwe nekutambira dzimari nemamwe mabasa ose nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira varunyararo kaunye vanoti uhu urongwa hwakanaka chose kana chete mari dzevanhu dzinenge dzaiswa mumusika uyu dzikaremekedzwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa urongwa hwakanaka zvikuru, urongwa hunofanira kukurudzirwa. Asi zvataona makore apfuura zvatiri kuramba tichiona iye zvinezvi ndozviya zvinonzi nevarungu the test of the pudding is in the eating, kuti kana urongwa uyu hwaparurwa mari ichange ichiiswa ikoko kustock exchange, ndo yatichada kuziva kuti imari yekunze iri kubva kupi. Makambani ari kuisa mari ikoko kustock exchange vanokwanisa here kuzotora mari yavo yavanenge vaisa vachidzosera kunyika dzavo, iya inonzi repatriation. Saka vakaisa urongwa hwekuti makambani aisa mari ikoko akwanisa kushanda nemakambani ari kunoko, kuti makambani ari kunoko akwanisa kuwana access kumari yekunze. Makambani ekunze ivavo kana aisa mari yavo imomo vokwanisa kuzodzorera mari yavo kunyika dzavo dzavabva, chirongwa ichocho chinokwanisa kubudirira.
Tinoona kuti muZimbabwe mune musika nechakare weZimbabwe Stock Exchange. Uyu mutsva weVictoria Falls Stock Exchange mungaona uri musika ungakwezva vekunze here, nokuti tinoona kuti vakawanda vanga vasiri kuda kutengesa kana kushanda nemusika weZimbabwe Stock Exchange.
Musika weZimbabwe Stock Exchange uriko, asi musika wanga uchinyanya kutreda uchishandisa currency yedu yemuno. Uyu musika uri kuparurwa, vari kutaura kuti musika uchange uchishandisa mari yekunze foreign currency. Asi chatinoona nechatinenge tichikurudzira ndechekuti kana musika uyu waparurwa zviya zvemaiya inonzi policy inconsistency, yekuti nhasi hurumende yamira pamukuti, mangwana yamira pamuhasha, mangwana yamira pamusasa, ndizvo zvinoita kuti makambani ekunze vasare nechido chekuinvesta mustock exchange iyoyo. Saka zvatinoona ndezvekuti kuchaita kunenge kakuzengurira kaya kekuti makambani anenge aisa voudzana kuti imi maisa mari yabuda here, kana yabuda zvinogona kukwezva vamwe. Asi chirongwa ichi basa guru riripo pahurumende yemuno kuti kana vaparura chirongwa ichi chinofanira kunge chichiitwa zvepakajeka zvejekerere, kuti makambani anenge aisa mari voona kuti mastocks acho ari kutengeswa akadii, makambani anenge aita maprofit, maprofit akwanisa kudzoserwa mumari dzavanenge vachida, kana ari maus dollar, kana ari mapounds, kana ari machinese yuan, kana ari majapanese yen nemamwe macurrencies akadaro.
Nyanzvi mune zveupfumi varunyararo kaunye vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette vamuturi Ncube vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission haina zvese zvinodiwa mukuita basa rayo rekurwisa uori. Mufinancial Gazette mekare hurumende inonzi iri kutanga urongwa hwekushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, ichivakurudzira kuti vatangidze mabhizinisi muZimbabwe. Newsday rine nyaya yokusungwa kwevanoronga zvinhu zveguta reHarare amai Priscilla Charumbira vachipomerwa mhosva yokushandisa hofisi yavo nenzira dzisiri pamutemo. Amai Charumbira vano vemudzimai wemutungamiri wemadzishe vaFortune Charumbira nezuro vakapiwa mukana wokudzidzisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi mana zvemadhora emuZimbabwe. Yavi nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kama junga kandi mire ni wamu 627 ni ndoto ngo taura angu kuturmendi zimili kafu kafumendi Zimbabwe na yaura ya zinu zanpi yofuasi ni na wan.
Makadi makadi basha mararwe ini ndoto karako tepeni ukwantiri zangu pa tepeni apo. Ndoda kungo taura kuti urmendi ndiko kupere kwa manje kwa ya kuita. Nukuti kana ichiti inoda kuzotambirisa maticha mari vafa hatizi kuti inenge ichizama kurevei nokuti izvezvi vari vapenyu vanenge vachimborarama sei uye vanenge vachimbodyei vari kunzi vakuzomirira kuzotambiswa kana vachinge vafa. Tinongoti musadaro musadaro vedu vevanhu vehurumende nangagwa kuti maticha wote hanzi ngaazotambiswa mari afa. Iwo ukanzi utambiswe mari wafa ungada here? Aiwa munangagwa.
Panyaya yeCovid-19 ndikuona Zimbabwe iri kuita zvidambi. Inini ndaiwe kumbare uko mari kwezii pasiyaso paipai. Vanhu vanga vakaita mafu nemarara kuti nditarise chaiye chaiye akanga akapfeka maski chaiye hakuna kana hwani wandakaona. Kuti ndione hwani chaiye yaiwe nesanitizer vachitengesa hembe dzedu dzemaused clothes avo. Pakazara zvekuti aiwa aiwa tiri kumbonyeperana hakuna kwatiri kuenda. Vanhu vakasatedzera zvinodiwa izvozvo. Aiwa kunyeperana chaiko hatidi kana kutombonyeperana. Ndakazoona nemasango.
Makadiko vashamara veveni vestudio seheni. Zvinonakidza izvi. Ndinomurombo chaizvo nokunzwa vamangwana vachitaura kuti shandai tichazokupai chema ye500 yusa kana mafa. Havana basa nedzidzo yevana nokuti vanozva kuti nyange ukapasa nyange ukagraduata zvakaita sei basa racho hakuna. Saka vanotoona kutoti zviri nani vanhu vatoreka zvavo kudzidza. Izvi zvakaoma, izvi zvinoshamisa kuti hurumende inoti ichanda nigokupa chema. Aya ini ndatosarenda nazvizvi. Zvinokisa vanhu vamwari. Ameno matika namadhokotera namasoja namapurisa ingofungaiwo zvingakubatirai muupenyu. Hazvinazvo zvinobatira izvi kuti munoti tiri kushandira hurumende, hurumende isina basa nemi. Kana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nyami salve nekambo kavo zviri nani tirambane. Zvimwe zvinonetsa kupindira sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano masere anomirira varayiridzi anozvidza gwaro rezvichemo zvavo kumutungamiri wenyika vachivakurudzira kuti vapindire muhurukuro nevarayiridzi. Vamwe vanoti zvemamiriro akaita zvino munyika zvakataurwa navaEmerson Mnangagwa neZuro hazvina kana chokwadi mukati. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevavari kukukudzana navo vaJoe Biden vaita dhibheti ravo rekupedzisira pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ini Tanuna Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.